MDC yavachamisa yazivisa kuti yabatana ne MDC yavanyure pamwe ne PDP yavabiti kuti vaombe bato rimwe chete rakasimba zvichitevera kutsigirana kwakaita mapato aya musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ayo akakwidza sarudzo idzi ari pasi pemubatanidzwa we MDC Alliance. Mutauriri wavachamisa Vankululeko Svanda vati zvichitevera kubatana uku vanyure navamogen komichi vave vatevedzeri vemutungamiriri webato ravo pamwe nava Elias Mudzuri avo vagara vari mutevedzeri wemutungamiriri webato iri. Muzvare Tabhita Kumalo ndivo vavasachigaro webato vachiteverwa navatendai Biti vaDouglas Monzora vari kuramba vari munyori mukuru webato ukuwo vaJacob Mafume ndivo vava mutauriri mutsva webato. Vasvanda vati vakaedza kuita nhaurirano nechikwata cheMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe asi zvakakonananga murapwa achida
zviri kuitwa ndezvekuti vamai Kupe vakataurwa navo pachiitwa chekuti MDC ichazodzokerana vanhu vemMDC vachadzokerana navo shano pamwe chete tichiendera mberi hapana kuita kuwirirana navo. Tinoona kuti vava kuda kutazokushanda nezano zvikurusa havachada kushanda kuno kusaidi remapato anopikisa kana kuti vanoshanda zvedemokrasi.
Asi mutevedzeri wamuzvare Kupe vaobet Gutu vaudza Studio 7 kuti hapana kumbobvira paita nhaurirano dzakadai pakati pechikwata chavo nechikwata chavachamisa.
Awo ndiwo manyepo. Unoona handizviti kana vamwe vanhu vanoti kana vadya nyemba here kana mutakura rudzi votanga kungorotomoka. Isu takataura pachena kuti hatishandi nevanhu vanoita zvouniyaniya, hatishande nevanhu vanoita zveviolence, hatishande nevanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo womusangano. Muchidimbo hatishandi nenhunzvatunzva. Isu ndisi MDC. Saka kana kune vaya vanozviti vanoda kuti tiuye kwavari, kwavari kupi kuzodi? Hatisimbo rakaisi inodya marutsi, hatitambe tichida. Tinoda kuti vateereri vanzwisise kuti MDC ndisu inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe. Takaita extraordinary congress tikasarudza utungamiriri zvakanangana nebumbiro romutemo wedu weMDC party constitution.
Vasvanda vati MDCT yamuzvare Kupe yave kushanda nezanu PF ndosaka vari kuramba kushanda nevamwe vemapato anopikisa.
Sort of ground ndo zviripo izvozvo zvatongogamuchira kuti ndo zvavada kuita uye vane kodzero yekusarudza kushanda nezanu kana kusarudza kushanda vega. Asi vakawanda vari kuitivo vasarudza kushanda pasi pamwe chete neMDC vachidzoka mubato reMDC sematangira rakaita mu1999. Tinorangarira kuti zvoratidza utungamiri hwakadzama wapresident Chamisa kugona kuzodzora vanhu vese vakanga vakabva muMDC kusanganisira vana Professor Wilson Ncube, vana Honorable Tendai Biti, vana Honorable Scala. Vese ava vakambenge vasina kufara, asi vava kudzoka muMDC vachiti vari kufara zvikurusa, vanaendera mberi vachishanda napresident Chamisa.
Asi vaGutu vati zviri kutaurwa navasivanda izvi ndezvemugotsi matsuro. VaGutu vati wokugadzwa pazvigaro kwakaitwa vanyuve pamwe navabiti navamapfume hakusi pamutemo sezvo vachiti zvinzvimbo zvakadai zvinogadzwa vanhu pakongresi chete.
Utungamiriri weMDC kana tichiti utungamiriri tinoreva top leadership yeMDC inosarudzwa pakongresi. Top leadership ndoiya inonzi the National Standing Committee kubva kuna president kusvika kumutungamiriri wevechidiki kana kuti tingangoti muchirungu chairperson of the youth assembly. Zvinotambudzwa mazuva ano kuti mavice president aangodomwa nomunhu umwe chete, machairman vaangodomwa nomunhu umwe chete, maspokesperson vaakudomwa nomunhu umwe chete. Mahumbura ava isi zvamatakanana aiwa kwete bodo.
Asi vamafume vaudza vatori venhau kuti vachamisa vane masimba mubumbiro ravo remitemo rekuita izvi uye pamusoro pezvo vanoti vakapiwa masimba ekuita izvi nekomiti yepamusorosoro mubato ravo pakati pemacongress renational council hatina kukwanisa kutaura nemamwe mapato aive mubatanidzwa wemdc alliance akaita sezimbabwe people first netransform zimbabwe kutinzwe paamire panyaya yekupinda mumdc kunyange hazvo taratidza kutaura nemutauriri wetransform zimbabwe vajustin makota avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob garivhume vakamirira kuita musangano neutungamiriri hwebato ravo vasati vazivisa kuti votora gwara ripi panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato ose anopikisa ari munyika akabatana kuita bato rimwe chete ane mukana wakakura kwazvo wokubvisa zanupf mumasimba pachaitwa sarudzo dzinotevera ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.